Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorava pane mbeva nemajuru ndozvari kutotipetsera kuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri nomusouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumatv nokungokuonai manewspaper kana kumaredhiyo, asi nyaya chaichai kuti titi Zimbabwe menyere kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapicha pamusi kupapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe, apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa, zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe, avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuno kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri mwana wasabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachoriki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Kambu tinouya nakandela wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndootozaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa Chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zvimapori. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imbozonzisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
kunzimbo mede ene amushati mapinda munhu akaita chaiyeye kudara kwavanongosha zvemagurupu vachinoreza mazita evanhu okuti tira kuzopaimombe ienezve hakuna.
Gore rapera vanhu havana kuukohwa, zvakamira sei manje?
Zvinongoti pakuroraramisana kwokurarama kwauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo uya uite basa iri ndigokupawo pakati chero ii galoni unogona kungotevenzera maeka maviri chirokutiwo ndiwo nedambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawelfare yakatozopedzera ikaita chikafu cheno pachitoro chedu chedhororo takapuwa rita zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafa kutatu vanozvionera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasibhoni wechinai.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Tiri kunetsa hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno zero shuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo akutotipetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana?
Chokwadi, zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbupisana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munombo tinorima nzungu, nyimo, mabe, mhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga, mafuta akuita $45. Saka mari yacho kuti ibatise inozoridambudziko vanodzingira nebhajeti iresi.
Vamura waSibanda, mugari wekugokwe, vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mupofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogara unzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU PF. VaSivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti anofa tinofanira kuwedzerwa kutora danho rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Nemanyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level, even wokucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu. Saka
vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaturi nawo pamwe nevashandi vemasangano ezvenawo varikurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori wenhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwaye zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo, zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotambura, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichiita mastories avo, inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasetomeni Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira, nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambisa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa muGuinea mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi ava vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa, zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakatika xenophobia, pakaita vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuona manuspaper kana kumaredio. Asi nyachacha yekuti titi Zimbabwe menherese munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyachapucha pamusi kupapinda. Sekatika kunati dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi vekodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders eminherese tichachaonda mari. Saka takaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana nemanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe nomwe nomwe uri munomu akwanisi kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes, akati yes anobva adoneta 12 rand
maondera tikaita muno tiri nyeli 2.7 million saka pavo 980,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka naka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 2 rand hour zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamaining artisans nevamwe vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyatingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi. Tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereki vachira kumusha ine makanguri maita chirongwa ichi 24 rand yadzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tigona kudobvisa kana even ma 20 rand acho nokuti takati isisu vamwe ngavadhonete nama 12 rand maSMS asi vanohorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media. Mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tikwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi.
Munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo?
Chirongwa ichi takachiparura chiri checharity, chiri chokubatsira. Hapana vatinorekodha, hapana vatinonyora. Kuzvika vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake. Pane maSMS avacharisisa pavhiki rino amusha pazuva ramangwana kana kuchora mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand etamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfer ma 20 rand chini pamwedzi umwe noumwe. Haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe.
Panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi?
Pane munhu atinoti chief accountant wedzimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaunti anobva muvanhu ndiani anga mubati wemari then vanhu vatenga kushanda nemari chavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here. Hationi tiri tega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems chiri kunanga kuSouth Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kuCape Town, South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka akavatarisirawo maresults achayevenuka.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo but South Africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that it's against Liverpool and it was also a learning curve in the way I think we'll turn new skills and everything and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachenje bayega, pane zvino afektika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisasi nekuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
My great friend is Pretoria Centurion.
Taurai teens.
First and foremost, one way Zimbabwe can shoot bigger, Katambu bigger. And you got to go to Munarun of South Africa and then you could see what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later say, in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe I'm going to go to Samaria, I'm going to go to Tanga, I'm going to go to the National Church. But what is one of the Iowa? It's saying it's a whole week. From zero. You can go to Bobichkoro. And the Koro Church will give you some bed, what kind of Santa Bassari service. It's made at the moment. Kunavar Kumba, but she could do that and I walk to Vara Kwan Sukurama. Because Kauri, my dear sister, it's still from a future that she could do the Nekumba. Chatisna Kwan Sukri some bed, Matomatis Neoni, which is not to Mirava Kumba could survive. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Mapen market ni mali yiru. Shakanga sisiko 2008. But, inini wacho mdine pungu koye ya ndachatari sara mkati upini wangu. Sanduku shanda ndiru kunzekwe nika. Nisawano uchija nchano nge zala zukuru. Kutuwacha tumbuya vedu waka shanda kwa makore 20 kunzekwe nika. Wakazi kwa nisa kutisira wati sara naka yukutu ya kutu.
Takawira gezi.
Taurai tinzi kumkoma.
Juhu na upenyo uruo mbao furu wata veru shinji. Shino shiri kukwira zwanezu wa sosi tutona diyo. Urongwa wajo we mari uo haa kushanda kwa ukunu neza. Zungu enda kumabanga mara akuna. Wana wafuru waka mira wajitanga mari bati mara ikubatika. Saka mari ajo iru nzemu Zimbabwe yoyo. Aina chari kutenga.
Saka imime murkurara masei zwanezu.
Zato zungu simba zungu. Masuru jazu jazu. Kuti veru zhinji veru zhinji vari kutambudzika. Izvi zvirimo mumaini indastry kuti mari yacho haisi kuenderana nezvatiri kuita nekuti mukatarisa kuti tiri kuchera zvicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze asi sokwezvira takuwana maRTGS saka kuti tichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Daizvaidzira vakadzura basket of currency pamwe zvaiita nani isekuleta iri shoma zvaiitisekuletawo at least zvaikwanisa kucontrola maprices ezvinhufu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo. Asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munhoroondo yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavaChamisa. Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kumfumfu 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Chamisa Usepe o Vice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zePhalamente lokwakhiwa kwebandla.
Ibandla leMDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imisebenzi eGNA, njalo lasungula iqula elizaphenya imisebenzi yenkohlakalo ethezwa amakhansila aleli bandla.
Akulakudla, asilakudla elizweni because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiyananzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million, babhekane lendlala embi lonyaka, njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-Europe owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho, njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakhansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane Sonchamisa umnumzane Nkululeko Sibanda utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla iseMorgan Tswangirai House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeza abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzane Tendai Biti, yomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lephalamende kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uza kuba ibhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangelele ukukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa Usepe o Vice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zePhalamente lokwakhiwa kwebandla, wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Tendai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabanga ngayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Osman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle o-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye lobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izifiso zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile ukunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansela ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luza kuba lulamalunga amahlanu njalo luza kukhokhelwa ligcwetha lilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abasuka kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi. Ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloyer eliphakemeyo elizondeama.
Ingcwethi kozombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkuhlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esebulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even nakuhulumente. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu kugcizelwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehluya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondanele lenqubela phambili icina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali. Ababuthi izibi ngalapho awufuze babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo lolu oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisiba ngcono.
Lokhu akusuka kokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni le nkohlakalo kumakhansili ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angama-24 edolobheni leshithungwiza ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla, bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngompalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala umnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akula kudla, asila kudla elizweni because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiyananzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa liza kuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe, meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilina. Okubuhlungu, indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo.
okubi kwakhona ukuthi leya siyo indlala yabantu kuphela. I-South is full ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging ngoba kudala abantu bekunxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla. Manje ka-Tesla la sezijayiwe izifuyo zankolo. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very 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 big crisis.
Abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kazikho inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo iyo ichallenge ekhona yebo abanye abantu sebengenile kuhlelo zama NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa isibe bonke abantu abazangena kulezo nhlelo mina ngikuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kuminjani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is $15.50 and $60 is $15.50 and $60 nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40 xa ule cash but nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60 meaning ukuthi ayisibo bonke ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithenge le 2 liter yamafutha sekuphelile ubuyabona-ke ukuthi kunjani and afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company so iholo likwani 50 kg yempuphu le 2 liter khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi kuzima lapha for qiniselihle intengo zikhwelile as long as ifiyo lihlala ikhwela intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela so siphakathi kwenkinga njengezimbabwe
umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa e-National University of Science and Technology kobulawayo
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo sithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokuthokoza okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banikwa imali yokusungula bayikhulisa uza kuthiwa abanye balama 50,000 rand kuma-banks abo abanye balama 100,000 rand okutho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njongonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsupportayo omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona ngakho ke sibonga ke ukuthi omama labo balobaba abancedisayo
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsanqa Moyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba ngezigaba ngezigaba. Kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu 11 eziphuma emangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke iminyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi sina ngama stakeholders ama districts
umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo
qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu zimihlelo esingazo siyancedisa bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo zikhona izintandane ezingela abancedisayo lazo lezo zintandane siyazincedisa nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sohambise esikolweni ayancedisa labana abantwana abaswelayo siyathe sibatshelele ababalisi ukuthi amabhalandise abantwana abaswelayo abantwana abangelabazali njengabomama
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni
Asisasweli imali ukugogelela ngoba siyaqogelela athi esi silempuku zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa zezinye ziyayenza amatsiyani sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiyaphambili kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuck shop yethu iphumelele
uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamachumi amabili ngalinye eziqintini zemangwe lebulilima Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Inengi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree nginguAnastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ole Zimbabwe Diaspora Fund. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe. Batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshutshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ukuze aphe ele Ukraine imali. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapho? Ukhona umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza i-nurse aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eyi, kulezi nsuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa, kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, hayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho, bakhona yini abazagcina bephenduka besike ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunaba baseqala ukuthengisa like ama-second yento yempahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapho eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lo?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulo nyaka, I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume si-safe, like Sylvia, she was one of them, bengino Sylvia Ncube no Rosemary Mathe and Petronella's Mia. So esh kona kunzima, asisenalo sesihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sesihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo esingazi ukuthi kuzophela noma kuyaqala nini, and at anytime kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ama like sebesinikeza ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo ichoice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bachade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abasekuleyo situation, abanye sebezibe bananey'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. At for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, njenjalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balaba bantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi hey, ngamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayiza into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe or European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intathelezindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu. Njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakasha kunye lokuhlala eBritane kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansila weSendwell eBirmingham umnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweBritane le-Labour Party uthi ibandla elibusayo lama-conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweBritane yikho nje befuna i-Brexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna ama-visa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafelda salamsikhazi nabantu futhi mhlambe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho. So besithi wena you will be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle belithumele bethumele back. European Union iyasiza la kuma appeals, iyasiza kuma cases yonke into, kuma human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitshintsha benze yakho.
Umnumzana Fortune Sibanda ohlala edrobheni le-Wolverhampton lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives uthi i-Brexit ayilani ilezi zalwane zeZimbabwe elihlala kweBritane.
Le kungahunga engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusaqiniso lelo. Ngoba i-Brexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu be-Europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo so yamele affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi basebefuna ukukhipha unga emakhoti behle bekuthathe bekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye emakhoti. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and you know le mali zakhona kuzobe sewuthola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixoshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa aseqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBritane umnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala e-England.
Boris Johnson is someone engike ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo Spain, Portugal, Cyprus loba ngapi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana lalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of EU national, thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritane lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ePhalamende eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha iHouse of Commons igamnamu Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Jahale Zansi Ezra Jesus Banda kwanele Oliver Lelisayo ngontunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.